vachadzidzwa kuzete vari vobudirira zvikuru kutaura nevanhu vachisangana nevanhu uyewo vanhu vari kutiendisa kuti vachavhurira bato redu reNCA nezvinangwa zvakawanda zvinosanganisira kuti macandidates mamwe avari kukondesa navo havasi kutomboonekwa achisangana nevanhu avatozikanwa nevanhu ikoko vezanupf anenge ari candidate anotonzi haagari musundura anogara kuzvichavane vakatorwa ikoko saka ndokungati vanhu kusundura vakati aiwa vakuda kumbobvoterawo munhu wavanoona munhu wavanotaura naye saka vari kunyanya kuona candidate yese ndiyo candidate yega yavangatongosangana nayo kubva pakatanga kukambenwa kumanza goo
tinomboona munombonyunyuta munguva dzesarudzo dzakaita saidzodzi muchitaurawo nyaya dzekushungurudzwa gore rino zvakamira sei
ndingada kuti vateereri vanzwisise kuti constituency dzichiundura ine mapati ari mutauni ine mapatiwo anenge ari kurural kumapurazi kumapurazi mafocus edu atinge tanamira hapana kamunhu anotimbomatambura anenge aripo anachimatarisa asi tine dambudziko rokuti kana tazoya mudhorobha makaita kunana mukobha nekunana senga tokuona maposta enca kutambuka zvakawanda asi kuti chatakanzwisisa kubva kukandidheti yedu ndechekuti vanhu vakudambura maposta zvedu havasiri vanhu vezanupf vanhu vakudambura maposta zvedu vanhu vakanyatso kuonekwa vatungamiri vemdc vanogara kunana senga nekunana mukobha vakatobatwa takawanda vachitambura maposta edu saka zvinhu zvotishungurudza zvikuru kuti vamwe opposition party tisitongori musarudzo dzacho vanoti havadi zvesarudzo izvozvo vanofamba vachidambura mapota zvenca zvinhu zvatinoti isusu semaonero edu toona soku zvinotopisa tisu nokuti ivowo vanogara vachitaura matambudziko akadaro asi ivo havasi musarudzo izvi vanofamba vachidambura mapota zvenca saka ndo dambudziko rataona nyaya kukura iroro
saka mune matanhero amuri kutorawo panyaya iyoyo
matanha tirikutaura ndeyekuti candidate yedu vaguzete vachatoenda kunozviita zveki nokuti patakamboisa chitemo ichi chekudamburwa kwemaposta takanga tichitoti vanhu vanodambura maposta edu vanhu vezano kusvika tatozobata ti vanhu vefc saka isi toona kuti kunyanga tiri musarudzo candidate yedu takaiti tiende kuzvekuti inoda vanhu kuzvekuti saa kuziva kuti vanhu vakudambura maposta zvedu ndevapi ndosaka tiri kuona maposta zvedu anenge ari kumapurazi asi kudamburwa ari mudhorobha ndo ari kudamburwa